Chakaita kuti undi dai waifunga ndicharamba ndakadaro zvina kudaro Mwari vakaita kuda kwavo nemunhu wavo iwo pachavo havo Tenda zvako kana usingazvikwanise Tenda zvako pane kuti ndinzokuwachise Sade kuramba uchindimanikidzira ndatikana zvaramba zvaramba Handi wakandisiya ndirimo munamo ndega ndiwe wakanditamba Uchienda kuna iye, wawaida nemwewese Uchienda kuna iye, wawaipa zvinhu zvako zvese Kana wasangana navo murodhi vaudze kuti isu takasiyana Handichade zvekupiwa mutoro sezvinonzi isu tichiri kudanana Takarambana wazvinzwa iwewe Usandipe munyama Wazvinzwa iwewe Wakatambisa mukana Sade kuramba uchindimanikidzira ndatikana zvaramba zvaramba Handi wakandisiya ndirimo munamo ndega ndiwe wakanditamba Sade kuramba uchindimanikidzira ndatikana zvaramba zvaramba Handi wakandisiya ndirimo munamo ndega ndiwe wakanditamba Uchienda kuna iye wawaida nemwewese Uchienda kuna iye wawaipa zvinhu zvako zvese Chakaita kuti undidai waifunga ndicharamba ndakadaro zvina kudaro Mwari vakaita kuda kwavo nemunhu wavo iwo pachavo havo Tenda zvako kana usingazvikwanise Tenda zvako pane kuti ndinzokuwachise Sade kuramba uchindimanikidzira ndatikana zvaramba zvaramba Handi wakandisiya ndirimo munamo ndega ndiwe wakanditamba Uchienda kuna iye